Chikwata cheChicken Inn nhasi masikati chatora mukombe weZimbabwe Independence Trophy mushure mekurova vavakidzani vavo veHighlanders nezvibodzwa zviviri. Highlanders ikanwisa chimwe chete. Zvikwata zviviri izvi zvaunganidza chaunga mushure mekunge veruzhinji vauya kunhandare yeNational Sports Stadium apo zvenyaya dzematongerwo enyika zvanga zvapera. Vakawanda vacho vaonekwa vachifamba vakananga kuNational Sports Stadium panguva iyo mutambo wenhabvu wanga wave kutanga. Asi mutambo uyu wataridza kuti chikwata cheHighlanders chine chaunga kunyange zvacho chakundwa neChicken Inn. Asi pane mumwe mutambo weIndependence Trophy zvekare watambwa kuWatt City Stadium kuguta reBulawayo, dharamusi yakundwa 2-0 neFC Platinum, izvo zvaita kuti muraridzi wavo George Silver ave aramba ari apo ari kutarisirwa kunzi angangodzingwa basa. Totarisa mumutambo weRugby. Mangwana makundano echipfumbamwe emutambo weRugby ewewe chidiki epasi rose eWorld Cup Under 20 ari kusimudzira hutsi muHarare paHarare Sports Club. Zvikwata zvese zvisere zviri mumakundano aya zvave muHarare zvichimirira kutanga kwemitambo apo Zimbabwe ichange ichisangana neSamoa. Zimbabwe iyo iri mugungano rimwe chete zvekare neUruguay pamwe neFiji inofanira kukunda mumutambo uyu kuitira kuti vanotevera mutambo weRugby varambe vachitevera makundano aya kusvika kwamvura yacheka makumbo. Muongorori wezvemutambo weRugby vaMemory Machiridza vanoti semaonero avo Zimbabwe ichabudirira mumutambo wavo wekutanga neSamoa uyo uchange uri muHarare Sports Club iyo inove nhandare inozivikanwa zvikuru nemutambo weRugby.
Zimbabwe ndiri kuona ichikunda pamutambo uyu. Ndiri kuona vamatambi vedu timu yedu yakamira zvakanaka.
VaMachiridza vanoti maYoung Sables akaita gadziriro yakasimba zvekuti vanoona kunge chikwata ichi chakabatana zvekuti chinokwanisa kusvika mufainari.
Zimbabwe yakagadzirira zvakanaka nekuti disu mahosting nations, saka ndikuona inini vakomana vavo vakagadzira vakaita gadziriro yakanaka.
Rimwe gungano regroup B rine zvikwata zvina segroup A zvakaita seUSA, Spain, Namibia pamwe neHong Kong. Zvikwata zviviri kubva mumagungano maviri aya ndizvo zvinoenderera mberi mumakwikwi epasi rose aya anonakidza zvikuru. Finari yemakwikwi aya ichatambirwa muNational Sports Stadium musi wa1 Chivabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.